inini sakantera wenzimbo ndirikupinya iyoyo haina chokwadi mukati mayo. Hakuna land yatakapa vanhu marend balance ezeasei. Kanso kana ichipa land inokonsauta anonzi maabatting neighbors according to the planning act, vanotokonsauta maabatting neighbors. Ivi hatifollow maprocess ekanso, zvinhu zviri kutaurwa izvozvo handizve chokwadi.
Nzvimbo iyi yainzi panofanira kuvakwa zvikoro yakazorasika sei ikapedzisira yava mumaoko emaland barons ari kutaurwa?
Nzvimbo yakaitika ndiro iri kutonwa South Yandroziva to the best of my knowledge yanga iri emabefore school yakaswaitwa vakaswaita lendi paivakwa chikoro nepaivakwa maflas zvimwezvo zvakangochinjana. Chikoro chai chakatovata panonzi pamaga tach and then pakavakwa maga tach paparosupposi ndepari maflas. Saka nzvimbo yanga ine chikoro iri kumbovakwa maflas. Saka pana zvekuti takaasista marend barons
vanopa mvumo yekuti apa pavakwe chikoro, apa paitwe mabhizinesi, apa paite chakati, ndivanani? Handiti ndimi muri mukanzuro dzacho dzinofanira kutonga nyaya dzakaita sedzidzi.
Ya, kana zvinhu zvichinjwa kana pakuchinjwa land use from the initial purpose yakaplaniwa land proof of physical planning, as we change the council of my chambers,